Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 9, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhuri yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yasimuka nhasi mangwanani yakananga kuSingapore kunotora mutumbi wavo uyo unotarisirwa munyika nemusi wechitatu kunyange hazvo pasati pajekeswa kuti vacharadzikwa kupi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza misha mumhirizhonga iri kuitika muSouth Africa zvichinogara kumakamba emapurisa zvochema-chema kuti muzinda wenyika muSouth Africa hauna zvikuru zvauri kuvabatsira nazvo. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vagari vemuHarare vanofanirwa kugara vakafashaidza mvura yavanonwa mudzimba kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvemanyoka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti chikwata chemhuri yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chichitungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi chasimuka kubva munyika nhasi mangwanani chakananga kuSingapore kunotora mutumbi wava Mugabe uyo unotarisirwa kusvika munyika nemusi wechitatu kunyange hazvo pasati pajekeswa kuti vacharadzikwa kupi. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti mutumbi wava Mugabe uchabva waendeswa kumusha kwavo kwaZvimba nechitatu chakare uchizoendeswa kunhandara yeRufaro muHarare nemusi wechina pamwe nemusi wechishanu uko uchaonekana nevana veZimbabwe kwemazuva maviri aya uchizoendeswa zvakare kunhandara yeNational Sports Stadium nemugovera uko kuchapiwa mukana vemizinda yedzimwe nyika pamwe nevana veZimbabwe kuonekana zvakare navaMugabe. Panyaya yekuti vachavigwa kupi, amai Mutsvangwa vati pane chikwata chiri kushanda chiri kutarisa nezveurongwa ihwohwo uye vati vanenge vachizotizivisa mukufamba kwenguva. Ngatinzwei vachitsanangura.
Iye nhasi uno pane delegation yasimuka ichitungamirirwa na Vice President wedu Comrade Kembo Mohadi kuenda kuSingapore kuti inobatana nemhuri iriko kuti vagobatana pakudzoka kumusha nemutumbi wa former president wedu, our revolutionary, our founding father. Takatarisira kuti vanodzoka munyika nechitatu kana vasvika munyika, nekuti munhu wese ari kubatikana zvikuru nekusiyiwa nemutungamiriri akarwira upenyu hwake hwese, kurwira kusununguka kwemunhu mutema, kurwira kusununguka kwenyika yedu. Naizvozvo mutumbi wavo uchazoiswa muRufaro Stadium musi wechina nemusi wechishanu. Vanhu vese vekumaprovinces vanenge vachipuwa nguva yekuti vaone kutarisana nababa wakavarwira munyika medu. Musi weSaturday mutumbi wavo unenge wazoiswa kuNational Sports Stadium, uko kuchauya madiplomatic community, foreign dignitaries and vese maZimbabweans vese vanogona kuzouya futi ikoko vanenge vachibvumirwa kuti vange vachiita futi pay their last respect. Burial will be on Sunday. Inenge yavaipo Sunday musi wa15.
Vanenge vachiradzikwa kupi, honorable minister?
Urongwa huzhinji tange tichizokupai nekuti pane komiti iri kugara pasi together ne munhu wese anokodzera kugara naye kutaura nekukoshera kwa baba vedu. Saka urongwa ihonde chizodzoka kwamuri nawo.
Tiri kunzwawo mune mamwe mapoka enhau richinzi mhuri yekwawa Mugabe iri kugunun'una ichiti haidi kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vange vachitungamira urongwa hwekushaya kwawa Mugabe. Zvakamirawo sei?
Handiziviwe kuti zviri kubva kupi izvozvo. Inini handina zvandasi ndapiwa. Sokukuudzai kwandaita kuti pane komiti yakagara izvozvi iri kutarisa basa iroro rese kuti richafamba sei. Kana vachinge vachindipa information ndinodzoka kwamuri ndichikupai. Asi zvandakuudzai ndezveurongwa hwaapo ihwohwo huri kuuya, ndinoramba ndichingopa maupdate.
VaMugabe vanga vachiri nhengo yebato rezanup f here honorable?
Mungataure zvamungataure, VaMugabe ndiwo founding father wenyika ino. Isu vamwe vakaenda kuhondo ndo vataitoti baba. Takaenda tiri vana vadiki zvikuru, hatigoni kunyora history yenyika ino nekuuya kweindependence yenyika yeZimbabwe zvisina VaMugabe mukati. Upenyu hwavo hwese hwakashandira nyika ino kuti isununguke. Zvatinotarisa zvikuru ndezvavakatiitira zvakanaka. Zvirizvo zvikuru, mhuri yeZimbabwe inoziva kwayakabva, inoziva kuti zvanga zvakaoma sei. Naizvozvo tikatarisa kana kutungamirira kwavakaita kuti tiwane kuwana minda yedu yaive iriyo yatakaendera kuhondo ibasa guru. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe inorumbidza Comrade Robert Mugabe.
Vanga vari gurukotaro zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunhare muHarare nestudio 7. Marvelous Mutsvanganya uye westudio 7 abatawo vaimborwe murwiri wehondo yerusununguko uye vakashandawo navaMugabe kwenguva yakareba amai Margaret Dongo kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Hapana zvatati takuziva isusu tine takangomirira kuzwa kuti hurumende ichati neurongwa huchaitwa panyaya yekuti vaigiye gurukota mukuru wanga ari wenyika for 37 years. Uyezve isusuwo sevanhu vakambopedzawo nemusangano wacho ende tinozivawo kuti mukuru uyu asati akura aitawo zvaanga akuita, anga ari munhu aivandudza nyika, munhu aisenza, munhu anga akasimba, anga achi yatakanga takataurirana kuhondo zvekutanga muna 1980 zvaazvichiitwa nekuti toda kudzidzisa urombo muvanhu vatema, toda kudzidzei vanhu vatema zvipatara zvese, mayunivhesiti yakaitwa. Dai vakauya nebhodhi yacho ngavachiitawo kuti ichienda mumaprovhinzi mumastadium muya maaiadhiresa kuti o tauya nemunhu wenyu tiuyai muonekane naye. Izvo zvino kreta inonzi muchirungu unit.
Panenge pawanikwa munhu achinzi igamba renyika zvinofamba sei?
VaMugabe medzisiro yacho zvinhu zvacho zvanga zvisina kurongwa zvakanaka nekuti ivo vaiti munhu anenge apandukira musangano wese anenge atopanduka haaende paheroes acre. Saka nyaya ichanetsa ndeyekuti Ndabaningi Sithole ndiye one of the founder members ende VaMugabe vanga vari secretary general. VaMugabe ndiwo purezidendi wekutanga munyika yeZimbabwe, asi munhu vanhu vakatangana nemusangano ndiana Ndabaningi Sithole. Ndabaningi Sithole haasi pazi paheroes acre. Ndabaningi Sithole ari kwachako, asi Ndabaningi Sithole nzvimbo yake inofanira kunga irapa. Pamusana pemutemo wakanga waiswa naMugabe, handisi kuziva kuti vakuru havachazvibatsa se, vachava principled here, vachafollowa here mitemo yavo yavakanga vakaisa.
Totarira kuti vakashaikira kunze kwenyika, izvi zvine chirevo here?
Kushaikira kwavo kunze kwenyika kunotorwadza. VaMugabe nebasa ravakanga vakaita kubva muna 1980 kusvika muna early 90s rakanaka iri. Anga ari mutungamiriri aifanirwa kunga anga ari muno munyika, asingaunzwe waamutumbi aamukago. Vaifanirwa kunga vakaunzwa vachionana nevanhu vavo vari muno munyika, vachionanawo nevatungamiriri vavo, vachionawo zviri kuita vatungamiriri vatsva vapo, vachionawo zvavakakanganisa, vachibvumawo kuti zvidzakaka ndakakanganisa chokwadi. Ingadai vanga vari muno vachitipa advice.
Toona kuti pane mutauro wekuti ivo vaida kuti vavigwe kwazvimba kwete kuHirozi. Munoona sei ipapo?
Hazvina kuipa. Ivo vari kuziya kuti nei vakataura kuti ndoda kuvigwa kwazvimba. Saka kana vakatodaro ngavaite zvizvido zvavo, nekuti vari kuziya kuti mutemo wavakaisa ivo havana kuuteedzera. Saka vari kuziya vega kuti mutemo wandakaisa kuti anenge apanduka haende pairusei. Vari kuziya ndosaka vakati vari kuda kuvigwa kwazvinda.
Vanga vari amai Margaret Dongo vanove vakashanda navamugabe kwenguva yakareba muhurukuru yavaita naMavlas Musanganya uye weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza misha mumhirizhonga iri kuitika muSouth Africa zvichinogara makamba emapurisa zvochema-chema kuti muzinda wenyika muSouth Africa hauna zvauri kubatsira nazvo. Mutoro wedu Nahumo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wakange uri wekuda kuedza kukurudzira mhuri yeSouth Africa kuti imire mhirizhonga yekurwisa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kupaza vachitora zvinhu pamwe nekupisa zvitoro zvavo, asi vanhu vakatanga parara vachiita ruzha vachishoropodza zvaitaurwa navabutelezi vachiti zvakange zvisina musoro. Vanhu vainge vauya pamusangano uyu vakange vakatakura zvombo zvinokuvadza zvakaita sematemo, mapanga netsvimbo, izvo vakazoshandisa kupaza zvitoro pamwe kuchichidzira vose vanobva kunyika dzekunze. Mapurisa anoti vanhu 16 vakasungwa nezuro mushure memhirizhonga iyi. Zvichakadaro, mhuri yeZimbabwe inopfuura 200 inogara muSouth Africa inoti mhirizhonga iyi yave kuvagarisa senherera munyika umu nekuda kwekushungurudzwa pamwe nekupisirwa dzimba nemidziyo yavo. Zvizvarwa izvi izvo zvave kuchengetwa nemapurisa mumakamba zviri kupomera muzinda weZimbabwe uri munyika iyi sa yekuvaregerera sezvo vasisina zvekudya zvekupfeka kana pekugara. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara pane imwe yemakambaya inonzi Tsoro muzvare Brenda Mverechena vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanhu vakawanda vachazivi kuti voita sei.
So far tiri kurara zvedu pasi magumbeze tingori ne 11 vamwe vakashota vana kumawana. Madonors ari kuuya asi zvinhu zvacho hatizvipiwe. Chikafu chiripo asi hatipiwe, vanonoka kubika, vanotigadha kusvikira kuma9 vanobva vaenda.
Muzvare Mverechena vakakumbira veruzhinji pamwe nevemuzinda weZimbabwe kuti vavabatsire nezvipfeko zvekudya, magumbeze, pekugara nemari yekudzokeresa kumusha uyewo nekuti vawane magwaro avo akatsva pakapiswa dzimba dzavo.
Madocuments edu ese akapiswa, saka tinokumbirawo kuti dai taitirwa feza yekuti madocuments edu tawana uyezve tawana pekugara nezvekudya.
Chimwezve chizvarwa cheZimbabwe pane imwezve kamba, amai Tendelihle Mpofu vakatsigirawo mashoko aya.
Takangogara hakuna gumbeza, hakuna kana nehembe, vana varingochema. Chikafu chacho chatopiwa izvezvo kubva nezuro, saka zvinhu zvacho zvakangooma.
Mumwe womudzimai uyo akaramba kudomwa nezita rake akaudza Studio 7 kuti akatizirawo panzvimbo apa ashaya kwekuenda sezvo akange asingachazivi kuti oita sei neupenyu hwake.
Vakatipisira dzimba, vakatipisira hembe. Takangobuda mumba nehembe dzatakapfeka pamuviri chete, ndozvatinori nadzo. Takaenda kupolisi ndokwatichakachengetwa izvezvo. Hatina kana chokudya, takangogara.
Sangano rinomirira vatyairi vemarori vekuZimbabwe muSouth Africa, reZimbabwe Truck Drivers Association rakatumira nhengo dzaro kumakamba aya kuti dzinoongorora mamiriro ezvinhu uyewo kuti dzione kuti sangano iri ringabatsirewo sei. Mutauriri wenhumwa idzi vaKevin Chwengo vakaudza Studio 7 kuti zvavakaona mumakamba aya zvinorwadza.
Vanhu vari panguva yakaoma, vanhu havana chikafu zvekufuga, havana, vamwe vakapisirwa mbatya dzese, saka zvakatotiomei zvinopisa tsitsi.
VaChikwengo vakati chinangwa chesangano ravo pari zvino ndechekuona kuti ringashanda sei nezvizvarwa izvi.
Vakasanganiswa nyika dzese kune holi yekutanga, then kune imwe yacho ichitu vakawanda zvavo maZimbabweans kune inonzi Tsoro yacho, but still situation yacho ingoripo yakangoomawo. Saka tachikumbira kuti tibatsiranewo navo, tishandewo navo pamwe chete tiwanzirewo nyasha.
Vakakurudzirawo hurumende, masangano akasiyana-siyana pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi kuti vabatsire nepose pavanokwanisa kuti kadzi dzirararameo upenyu huri nane.
Total ya namba iripa apapane wano 93. Kembe yekutanga kune 31, then kune H2 kune 60 something. Majority ya wakapisi wambacha. Saka tatino chishuo chekuti kana paino wano kwanisa kuwabatsira vamwe wano vachi varipa apapa. Mari ya transport nechikafu chekuti wajungu wa ino nembacha hodze kuti wakwanisa kubatsirika na wani kupeka. Nema gumbezi nechero.
Mukuru we muzinda we Zimbabwe mu South Africa va David Hamadziripi nezuro vakaramba mashoko ari kupemerwa muzinda wawo ekuti hurumende haina hanya nevanhu vari kutambura vachiti mutevedzeri wawo ari mubishi kushanyira nzvimbo yekukettlehong kuti azvionere pamunhu sefodya. Vakaudza Studio 7 kuti muzinda wawo uchaita zvose zvinodiwa pakuyamura mhuri yeZimbabwe iri mumakamba aya kusanganisira vose vanoda kudzoka kumusha. Vakatiwo hapana zvavati vaona kana kunzwa pamusoro pezviri kutenderera pamadande mutande maererano nevanhu vaviri vanonzi vakapondwa mamba kwedza nezuro apo vainge vadzokera munzvimbo yeMandela kuti vanotora midziyo yavo. Kunyange mapurisa achiti kune vanhu vashoma vakashaya mhirizhonga iyi kubva zvayakatanga, vanhu vakawanda vekunze vanoti manyepo. Kune vanhu vave kupfuura mazana vakasungwa panguva yemhirizhonga iyi vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga, kupamba, kuba, pisa kana kwaza zvitoro nemidziyo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wechikwata chevapanduki varikurwisa muSudan, Riek Machar, asvika muJuba kunaurano nemutungamiri wenyika iyi dzakanangana nekutsvaga nzira dzekusimbisa chibvumirano cherunyararo. Mapurisa emuHong Kong anoti asunga vanhu zana nemakumi mashanu nevanomwe mumazuva matatu adarika ekuratidzira. Tasiya huwandu hwevanhu vasungwa hwadarika chiuru nemazana matatu. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vagari vemuHarare vanofanirwa kugara vakafashaidza mvura yavanonwa mudzimba dzavo kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvemanyoka izvo zviri kubata vanhu vakawanda muguta iri sezvo vanhu vasiri kuwana mvura yakachena nguva dzose. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Josephat Shiripanyanga vanoti vari kusangana nevanhu vakawanda vari kuuya kuzorapwa manyoka kubasa kwavo, uye vari kukurudzira vabereki kuti vakaona mwana mucheche akuita manyoka aya vanofanirwa kukurumidza kumuendesa kuchipatara.
Mukaona nhuva yemwana yakwira mukati zvotadza kuti akuita dehydration. Mukaona maziso akwira mukati akuita dehydration. Mukaona skin yake yakuita inonzi reduced skin tag ichiita kunge kuunyana zvotadza kuti mwana akuita dehydration. Tinokurudzira kuti kurumbidzai kumhanya nemwana kuchipatara, asi muchienda nekuchipatara endai muchiyamwisa mwana.
Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vave kuitira tsvina musango nepamusana pekushaya mvura muzvimbuzi zvemumba zvinova zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera zvirwere zvemanyoka.
Tukusanga nemadambudzi ekuti nenyaya yekuti mvura iri kushomeka isiri mumadhorobha munomu, flushing system inenge isiri kushanda, saka kuti vanhu varamba vachiitira tsvina mutoilet muchemba yemumba makunhuhwa tsvina iri kuungana. Vamwe toona vabereki vanenge vakukurudzira kuti vanaendai munoitira tsvina mudondo. Zvinhu zvatisingakurudziri izvozvo bcause faninga munomu mumadhorobha tsvina yakaitwa mudondo chances aichazongosekulate, aitenderera infection inenge iri mutsvina maya mainozodzoka futi mumvura yekunwa. Vanoramba chita mainfections tsvina itwa matoilet bcause ikaitwa mudondo panonaya mvura mainfections ese ari mutsvina mayame anokukurudzwa kupinda mumadhamu kana kupinda mumatsime mune mvura yatichazoona zvakare.
Kanzuro yeHarare iri kukurudzira vagari vemuguta kuti vafashaidze mvura yokunwa kana kuirapa nemishonga inowanikwa kumakiriniki ekanzuro zviri pachena kuti vanhu vazvidzivirire kuchirwere chemanyoka. Mutauri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kunyange hazvo vasina huwandu hwevanhu vari kurapwa manyoka mumakiriniki ese ekanzuro yeHarare, vanhu vakawanda vari kunzi vari kuuya kumakiriniki nedambudziko remanyoka iwaya. Vachideme vanoti nyika haina kuwana mvura yakawanda mwaka wapfuura, nokudaro vanhu vave kuchera mvura mumatsime ane mvura ine tsvina.
zvirwere zvemudumbu zvinosanganisira manyoka zvirimo muHarare mazuva ano zviri kukonzereswa nekushomeka kwemvura. MuHarare hamuna mvura yakakwana, kune drought gurusa, gore rakapera hakuna kunaya mvura, saka tichikukwanisa kugadzira mvura inokwanirana nevanhu vanogara muHarare.
Vachidemi vanoti mvura yese ngaifashaidzwe kana kuiswa mishonga inouraya hutachiwana hwemumvura isati yanuya kana kubikisa zvokudya.
Ndiyo honzeri yezvirwere zvemudumbu zviriko, nekuti vanhu vakuwana mvura muzvifukufuku vamwe kune nzvimbo dzavo dzavanogara. Kanzuru iri kukurudzira kuti munhu mvura yese yaanenge achishandisa kuti anga achinwa, achidya, achibikisa, ngaaiboile. Apedza kuiboila, kumakirinika ose ekanzuru kune matablets ariko achiri kuti endai munotora pajekerere mutrite mvura yenyu zvakanaka.
Asi vachidemi vari kukurudzira munhu wese anenge abatwa nemanyoka kuti aende kumakiriniki ekanzuru ese zvavo, kuitira kuti anorapwa pachena nekukurumidza. Meya weHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuru yeHarare ine chirongwa chokutenga matangi 20 achaiswa mvura ichaendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana muguta reHarare dziri kunyanya kushaya mvura yakachena. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano, uye vari nhengo yesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanoti vagari vemuguta ngavaomesewo nyama sezvinoitwa kumaruwa, sezvo mafiriji asiri kushanda nemazvo nekuda kwemagetsi ari kudzimwa dzimwa. Dr. Matara vanoti chikafu chisina kutonhoreswa zvakanaka chinobatira zvirwere zvakawanda zvinokonzera kuti vanhu varware nemanyoka kana kurwadza zvakaipisisa nemudumbu.
Kukurudzira vanhu kana vaine nyama vachiona kuti havana mafiriji ari kukwanisa kuita, vanokwanisa kuita ufuti nyama yekuomesa sezvo akagara zvinzova kumamisha kuya.
Dr. Matara vanoti nyama yehuku, yemombe kana yenguruve isina kubikwa zvakanaka kana zvimwe zvikafu zvinenge zvisina kuchengetedzwa zvakanaka mumafiriji zvinorwarisa mudumbu.
Mainly chikafu chese chinongobikwa, asi kunyanya-nyanya chikafu chinenge chine protein dzakaita senyama chinokurumbisa kushata. So chingomuro chinokurumbisa. So nyama idzodzo, any type of meat, kana isina kubikwa zvakanaka or isina kuitwa storage yakanaka inokwanisa kungokonzeresa kuti munhu aite food poisoning. But any chikafu chese chinobikwa chinogona kukonzeresa food poisoning.
Tsvagurudzo yakaitwa nekanzuro yeHarare yakaburitsa humbowo hwekuti manyoka aya haasi ekorera kana kuti typhoid muvanhu 50 vakaongororwa kumakiriniki ekanzuro ekuGlenview, Glenora neBudiriro. Studio 7 haina kukwanisa kubata mukuru anoona nezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rehutano, Dr. Posha Manangazira, kuti tinzwe zviri kuitika muzvipatara zvehurumende maererano nezvirwere zvemanyoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimzani.
Munhau dzemitambo. Vateveri vemutambo wenhabvu munyika vanoti vari kuda shanduko matambiro echikwata chavo chenhabvu chemawarriors apo chiri kupinda munhandare neSomalia mangwana mumutambo we-2022 World Cup mushure mekushoresa zita renyika kwenguva yakareba. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chakanyadzisa kuma-2019 Africa Cup of Nations, apo chakadamburwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo, ndokuisira zvekare zita renyika mumadhaka, apo chakarohwa 1-0 neSomalia, iyo iri pasi pasi muurongwa hwenhabvu pasi rese hwesangano reFIFA mumutambo wavo we-2022 World Cup. Izvi zvakapa Somalia kukunda kwayo kwekutanga mumitambo 31 chete mushure mekurohwa mumitambo 11 nekuita mangange mumitambo 13 kubvira muna 1984 apo Somalia yacho yakatanga kutamba nedzimwe nyika. Izvi hazvisi kufadza vateveri vechikwata ichi, kusanganisira vaOliver Musongoro, avo vanoti maWarriors anofanira kusandura maitiro avo apo vari kusangana zvekare neSomalia, asi iko zvino kwete kuJibuti asi muNational Sports Stadium.
And we don't want to see my mistakes. I was sitting here, I was going to go to Wambuti.
Mutambo uyu waifanira kutambirwa kubaba Fields Stadium kubulawa nezuro asi kozvino wave National Sports Stadium mangwana zvichitevera chikumbiro cheSomalia kuti yave isingakwanise kusvika muZimbabwe paine nguva nemhaka yemafambiro Ezindeke. Nengo ye Zimbabwe National Soccer Supporters Association va William Maoko vanoti vari kutya kuti Warriors angangorohwa zvekare sezvo vasisina chivimbo nechikwata ichi kubvira pachakadzoka kubva kumafinari e 2019 Africa Cup of Nations ayo akaitirwa kuEgypt. Asi Mutevere wechikwata cheHarare City va Maka B Makamure vanoti havasikona Zimbabwe ichinetseka kurova Somalia vachitiwo Warriors achakanda zvibodzwa zvitatu.
Zimbabwe vakomana vachaita pressure vachatamba one 3-1 zvive zvakanaka kuti one 3-1 atikachikwechi game ratakadi tangurudzwa asi tinoita sorimaze Zimbabwe inohwina.
Mumwe muteveri weMaurias muzvare Tendekai Musabayana vanoti semaonero avo Maurias ari kurakasha Somalia nekuenderera mberi nema kwikwi aya.
Izvozvo kurohwa neSomalia 1-0 zvaitova nhoroondwe. Tatatasana nacho izvozvo ndechekuti tiri kutozoirova nezvibodza kwandisa tobva tanyatsopfuurira mberi zvakanaka.
Murairidzi weMaurias Joy Antifas achiedza mutambi Ovidi Karuru kuedzera pavatambi vaakaenda navo kuJibuti aine tarisiro yekuti Karuru achakwanisa kusandura mafambiro ezvinhu. Zimbabwe ikakunda mumutambo uyu inobudirira kupinda munguwani yemubatanidzwa yemumagungano ezvikwata zvicharwira nzvimbo shanu dzekumirira Africa kuma 2022 World Cup. Zimbabwe haina kukwanisa kutamba makundano e-2018 World Cup mushure mekudzingwa makwikwi aya neveFIFA mushure mekunge FIFA yatadza kubhadhara. Haibove murairidzi weMaurias Valinos uyo akaendesa nyaya yake kusangano rinotungamira nhabvu pasi rese iri. Zvichakadaro chikwata cheFC Platinum chadzokera pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurova Heritage 2-0 mumutambo waifarira kuve wakatambwa kare asi ukambomiswa nekuti FC Platinum yaitamba makwikwi eCup Champions League. Izvapinza FC Platinum mapoints makumi matatu nemapfumbamwe yakaenzana mapoints neZPC Kariba asi mapure Platinum Boys aenda pamusoro mushure mekunwisa zvibodzwa zvakawandisa. Asi Black Rhinos iyo yakarova Triangle 2-1 mumutambo waive wakasarirawo zvekare yaramba iri pachinzvimbo chechishanu pasi peFC Platinum, ZPC Kariba, Chicken Inn neCapes United. Chicken Inn nemakepekepe dzine mapoints makumi matatu nemasere. Rhinos yakasiwa nemapoints maviri chete neFC Platinum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezveurongwa hwekuti mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe udzoswe kumusha uye kusajekeswa kwekuti vacharadzikwa kupi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Umuri yada imbuwe mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe ishitungamirwa nemutewezero mutungamiri wenyika wa Kembo Muhadi yasimuka nasi mangwanani yakananga ku Singapore kunotora mutumbi wawo uyo unotarisirwa munyika nemusuwe chitatu. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza misha mumhirizhonga yekuSouth Africa zvochema-chema kuti hazvisi kubatsirwa nemuzinda wenyika. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele.